Mudano rakatamadza vamwe pasi rose vatongi vatatu vedare guru rebotswana vaAbednego Tafa navaMike Oliburu pamwe chete naamai Jennifer Dube vapa mutongo wekuti zvikamu ze 164 subsection A 164 subsection C ne 165 uye 167 zvemitemo yenyika iyi zvange zvichimbunyikidza kodzero dzevanoita zvehungochani. Zvikamu izvi zvanga zvichirambidza kuita zvepabonde kwevanhurume kana vanhukadzi vega, uye ainge abatwa achiita izvi aigona kutongerwa kugara mujeri kwemakore manomwe mujeri. Rakanangana nechikamu che 167 mumutemo weBotswana, dare guru iri rati zvanga zvisi pamutemo kuti vanhukadzi kana vanhurume vanoita zvepabonde varangwe, nokuti izvi zvinoitikira muchiwande kwete pazere vanhu. Vakane Youngman, mukuru wesangano rengochani muBotswana, vapembedza danho ratorwa nedare guru reBotswana.
So this law basically just puts us at par with the community, the rest of the community.
Mutemo uyu unowandudza nekuenzanisa kodzero dzevanhu vanoita zvehungochani neruzhinji rwezvizvarwa zvenyika yeBotswana. Vanoita zvehungochani vanga vasingakumbiri dare kuti vapiwe kodzero dzinodarika dzevamwe, asi kuti tibatwe sezvizvarwa zvimwe munyika.
Gweta ranga rakamirira vesangano iri vatsiya muHorandau vanoti hurumende yeBotswana yakafanira kuchichengetedza kodzero dzevanhu ava kubva nhasi.
The provision dealing with gross indecency relating to consenting adults.
Dare raraura kuti nau yekuti vanoita zvehungochani vanga vachiita unhubu hwemhando yepamusorosoro manyepo. Dare rati kurambidza vanoita zvehungochani unhu hwavo kwaiva kumbunyikidza kodzero dzengochani dzakawanda, kwete kodzero imwe chete, asi kodzero dzese dzinoremekedzwa muupenyu hwemunhu.
Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvinoratidza maonero akasiyana-siyana mushure mechiitiko ichi. Vamwe varumbidza hurumende yeBotswana, asi vamwe vashoropodza danho ratorwa iri. Mumwe warumbidza chiitiko ichi ndevaAllen Ndevere, avo vanotambira chikwata chemitsimutlabe Sporting Club muGaborone, vachiti chiitiko ichi chidzidzo kune dzimwe nyika.
Zvichienderana nokuti ikokoko kuZimbabwe ndo mamira zvakaitawo here, asi iye zvanisamonona zvakaita sekuZimbabwe havanyuzvikurudzira nditi, asi zvikange zvichiitwa nemamwe macountries zvinokwanisa kusvika vakusvika pakuona kuti zviri right, vanokwanisawo kuzvibvumira. Simaonero angu inini.
VaNdevere vaenderera mberi vachiti zvanga zvakakodzera kuti nyika yeBotswana ibvumire chiitiko ichi sezvo ine vanhu vazhinji vanoita zvehungochani.
Panguva inoti kuita zvakanaka bhozi, vazhinji vacho vamunomu, vazhinji vacho amagays handiti, saka its like mune muchivabatirira zvavari kuda ivo.
Asi muzvare Joylin Tambouga vanoti chiitiko ichi chinonyadzisa, uye Botswana yabvumira vanhu kuti vaite mashura asakamboonekwa munyika kunyanya muAfrica.
Mwarangatsamwa chaizvo, mwara anotsamwa, vanokutukai matukirwe mamwe hamusingazivi kuti munotukwa zvakadii, hazviiti.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chisina kuda kudomwa nezita chaudza Studio 7 kuti zvaitika mudare guru reBotswana mahumbwe chaiwo. Nyanzvi munyadza kodzero dzevanhu uye iri mudzidzisi wemutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vatakudzwa matambo vaudza Studio 7 kuti Botswana iratidza kuti iri kuseri panyaya dzezvekuchengetedzwa kukodzero dzevanhu kana zvichienzaniswa neZimbabwe.
Zimbabwe ichiri ne very long way to go before they can legalize nyaya yemagays and lesbians. There's a lot of healing that needs to be done socially and economically, but I'm just saying that Zimbabwe was still a long way.
Bumbiro remutemo weZimbabwe haribvumidze kuroorana kwengochani. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaigara vachinyomba ndokufananidza vanoita zvepabonde iri vanhu vamwe chete neimbwa, vachipika kuti izvi hazvingabvumirwe muZimbabwe. Vamunangagwa vakati vanotevedzera bumbiro remutemo riripo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.